Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 3/2019. Makateerera ku Studio 7. Nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Suma wone yata zvita ndiyo kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatino maobserva zvatakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana ine mhirishonga. Vanga vachitikwanga kune runyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Sarudzo yebi-election kuLupane East inoitwa murunyararo. Sangano reZimbabwe Election Support Network richiti sarudzo iyi yafamba zvakanaka.
Hongu chokwadi tinoparura chirongwa cheikaidzamara trust musi wechitatu musi wa 7 August. Nova ndivo zuva rakabarwa chikaidzamara kwamutoko makore 40 apfuura.
Chirongwa chekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika muna 2015 vaitaidzamara choparurwa nemusi wechitatu muHarare. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Nokudaro rambai makateerera nepfenyuro yenyu yeStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti sarudzo yebi-election yaitwa kuLupane East mudunhu reMatabeleland North yafamba zvakanaka chose. ZESNI inoti yanga ine vavongorori vanodarika makumi masere vanga vachiona mafambisiro anga achiitwa sarudzo neZimbabwe Election neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sarudzo iyi yapindwa nemapato mapfumbamwe. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa nhasi zvichitevera kushaya muna kubvumbi kwaAmai Stembile Gumbo veZANU PF. ZEC iyo yakatotanga yatotanga kuverenga mavhoti uye ichazivisa akunda munguva inotevera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZEC kuti zvabuda musarudzo yanhasi zvichabuda nguva iyi, asi tabata mukuru webazi rinoongorora nemafambisirwo esarudzo muZesni vaIan Goredema kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo yebi-election yekuLupane East.
Isu maone yata zvita ndiyo kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatino maobserva zvatakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana ine mhirishonga. Vanga vachitikwanga kune runyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Sangano renyu rakatumira vanhu vakawanda zvakadii kunoona mafambisirwo anga achiitwa sarudzo dzekuLupane East?
Isu vekuzvesini takatumira maobserva anokwana kuita makumi masere. Aya maobserva atakatuma kuti aite basa nhasi uno uri kuitwa sarudzo. Asi pava nemwedzi umwe chete tatumira zvakare avo vatinodaidza kuti malong term observer. Vanenge vari maobservers anogara kunzvimbo kwenguva vavo yakada kuti rebei. Saka ivavo vanga vari gumi neina vaiva variko vachiona macampaigns, vachiona kuti mapolitical parties ari kuita macampaigns akwedzera ipi.
Mapato ose akwikwidza anga aine vamiriri here kana kuti maelection agents akakwana sekuona kwesangano renyu?
Maobservers edu atiudzaiwo kuti kuma polling stations avanga vari vaona mapato maviri kunyanya avanoti ndivo vatumira vanhu vamiririra boka reZANU PF pamwe chete neMTC Alliance. Avo ndivo vataudzwa nemaobservers edu kuti kwese zvako vanga vatumira vamiririri vavo kuti vange vachiona kuti basa rinofamba sei. asi vanhu vacho vanokwana kuita yavo mapati nomwe havana kutumira vanhu vautumira pano nepapo zviye zvekuti izvo ukafamba mapolice station kana mashanu unokwanisa kusangana nehwanu ukafamba vana gumi ukwanisa kusangana nehwanu vanga usina kutekeshera kwese zvinova zvinhu zvinoti shungurudza zvikuru nekuti ibasa rakakosha iroro rekuti vange vachitumirawo vanhu vavo kuti vazvionerewo vega kuti basa rabatwa nezeki zvakadii
mungave neruzivo here vagore dema kuti mapato madiki aya chapa kuti akundikane kutumirawo maelection agents awo chii
pari zvino izvi zvinhu zvatichiri kutobvunzawo nezvazvo basa richiri kuitwa maobserva edu achiri kutumira mareports avo saka naizvozvo tinotarisira kuti izvo tichaudzwa kuti zvikonzero zvinezvei asi zvatagara tichiona mumusarudzo dzaiitwa kare dzaiitwa mamwe makore nedzakaitwa mumashure ndezvekuti izvo kutumira vamiririri mumapolice station kunotidhurei nekuti vanhu ivavo vanoda mari dzekufambisa kuenda dzinongova pamapolice stations vanoda chikafu saka mapato mazhinji anoona zvichivaremera izvozvo
sangano rezimbabwe electoral commission rinogara rakataurwa zvikuru nemapato anopikisa kuti harisi kunyatsofambisa zvakanaka sarudzo imi semaonero enyu sesangano rezesni zek yabata zvakadii basa ranhasi resarudzo yebyelection yekulupane east
aiwa basa ranhasi rabatwa zvakanaka semaonero ataita nekuti chatinoviita isusu tikatumira maobservers kutarisa kuti mitemo yakanyorwa kunzi izvo sari dzinotanga nekupera nguvai vanhu pane yavanoti procedure muchirungu kuti pane zvinotevedzwa kuti munhu akauya papolice station kuti azokwanise kusvika pakuzovhota pane zvinhu zvakawanda zvinotevedzwa naizvozvo isusu zvatanzwa nevatakatuma kuti vatitarisirewo basa irori vati mitemo iyoyo yanga ichitevedzwa namazvo saka izvozvo ndo zvatinobuditsawo mastatements atinobuditsa kuitira kuti zvizhinji tizive kuti zvanhasi zvafamba sei
matambirawo here zvakare zvanga zvichibva kusarudzo dzemakansel dzekungai rural district council ward 23 nebubi rural district council ward 22
hongu vachoto tatambira zvakare mareports anobva ikoko nekuti zvakare tine vanhu vatumira kuti vaende kunogarawo mapolice stations vachiona kuti basa riri kufambiswa sei saka tawanawo zvakare mareports anofadzawo zvikuru kubva ikoko nekuti vanga vachitiudzaiwo kuti basa rabatwa zvakanaka uye chimwe chinhu chavainyanyisa kutiburitsira pachena maobservers edu chachiri chekuti iye zvino zeki iri kuedza zvimwe zvinhu zvitsva zvakafanana nekuti kare vanhu vaiti vakauya kumapolice stations vazhinji vaikwanisa kurasika kuti anouya papolice station achifunga kuti ndopaanofanira kuvhotera iye asiri kafanira kuvhotera ipapo ozotoudzwa amira mukiwu kuti aiwa ibvai endai munovhotera kwakati saka iye zvino zek yabudisa bhuku ravanoti voters roll voters roll igwaro rokuti wose anofanirwa kunge achivhota iye papolice station anowanikwa ari imomo saka bhuku iro riri vatora mapeji aro vakarinamira kunze kwemapolice stations zvichiva zvinhu zvakanaka kwazvo nekuti zvabatsira kuti vanhu vachiuya vanga vachiwana mukana wavo wekuti vanotanga vatarisa pagwaro irori vozoona kuti ini ndiri kuvhotera pakati votofamba voenda ikoko saka zvinobatsira kuti kuvhota kwacho kuite kakurongeka kakanaka so zvinhu zvatangwa mumaelections matatu iwayo zvanga zvisati zvamboitwa muno muzimbabwe saka tafara nazvo izvozvo
avo vanga vari vaian goredema mukuru webazi rinoongorora kufambiswa kwesarudzo musangano rezimbabwe election support network mhuri yekwadzamara inoti ichange ichiparura nemusi wechitatu chirongwa chekurangarira vaitai dzamara avo vakapambwa vakatsakatika musi wakurume 9/2015 chirongwa cheitai dzamara trust chiri kuparurwa nemusi wanyamavhuvhu 7 rinova zuva rakaberekwa murwiri wekodzero dzevanhu uyo ari kusvitsa makore makumi mana ekuberekwa musi uyu vaitai dzamara vaive mutori wenhau akasiya basa rekutora nhau achiti ava kurwira kodzero dzevanhu kudzamara hurumende yezanupf pamwe nemutungamiri wayo panguva iyi varobert mugabe vasiya basa tabata munin'ina wavaitai dzamara dr patson dzamara kuti tinzwe nezveurongwa hwavo
sekuziva kwenyu mumwe wedu akambunyikidzwa kubva patiri nevatakadoma kubvira nekubvira kuti izanupf ichisanda nemilitary intelligence ndo vakaita chitiko chakadai mushure mekunge zvadaro takazama nepatinogonawo kuti tinge tichiwanawo minduro uyezve tichiwanawo hwara maringe nekuti chii chakaitika kune mumwe wedu. Zvisinei, hurumende yeZANU PF vanova nechekuita nekushayika kwake havana kukwanisa kunge vachitibatsira. Asi patave tikuverenga makore ada kutokwana 5 muna March gore rinouya, mwedu asiri pakati pedu. Asi zvisinei, tikuti isusu kusavapo kwake pakati pedu hakureve iko kuti zvaakamirira nezvaanomirira kuvanhu nekwatiri zvinofanira kunge zvichisvikawo kumagumo.
Vadzamara, muri kuti imi hurumende yeZANU PF ine chekuita nekutsakatika kwaitai Dzamara, mune humbowo here nemashoko iwaya?
Ichokwadi, sekutaura kwandaita kubvira nekubvira, chinhu chataitaura kuti kumbunyikidzwa kwaitai Dzamara achipambwa kubva pakati pedu chiitiko chakaitiwa neZANU PF vachishandisa military intelligence. Ende chinhu chatakagara tichitaura tikatova challengewo kuti kana pane anoziyavo zvimwewo ingaenderane nezvatiri kutaura kana nekuziva ngavauye pamberi vataure. Hongu ivo vakaramba, asi isusu newimbo uyezve tinoziva kuti zvatiri kutaura ndozvakaitika nokuti ndo zvakabudawo mutsvakiridzo dzatakaitawo nemaprivate investigators edu.
Chinangwa cheItai Dzamara Trust ndechei chaizvo?
Takatarisa Itai, tinomutarisa semunhu akava nerudo nenyika yake, tinomutarisa semunhu ane rudo nenyika yake, tinomutarisa semunhu anotarisira vamwe asati azvitarisa, yatingati pachirungu ari selfless, tinomutarisa semunhu anomiririra kodzero dzavanhu. So zvese izvozvo zvinotaurwa nezita ra Itai kana kuti zvinotaurwa nemunhu anonzi Itai ndo zvinomiririra trust yatiri kunge tichiparura musi wechitatu kuti ngapave nerudo. Saka mutaona kuti zvatichange tichiita zvinhu zvakawanda zvine kuita nekupa rudo kuvanhu. Kune vanhu semuenzaniso vada vasina mhuri, vakangoberekwa pamwe vakaraswa, vanhu vokuti vanoda kupiwa rudo. Tichange tichivapa rudo vanhu vakadaro, changewo tichitaura panofanirwa kutaurwawo zvaingoita Itai Dzamara.
Chirongwa ichi tichange tichifambiswa nani kuti chinge chichiita mabasa aitwa naItai Dzamara?
Ne vanhu vazhinji vakauyawo vachititi madi maita kuti pange pane hwaro kana urongwa hwekuti zita raItai rirarame uyezve zvaanowa izvo achizikana nazvo zvinge zvichionekwawo. So tine vanhu vazhinji vanga vagara vari kuti tikuda kuti tinge tichishanda nemi maringe nezvekuti zita raItai rienderere mberi uyezve zvaanomiririra zvienderere mberi. So variko vanhu vatingati mavolunteers, uyezve tangewo tine vanhu vanenge vachitosevenza vatori muoffice. Zvinhu zvichange zvichizotaurawo patichaparura chirongwa ichi kana patichaparura trust iyoyi Itai Dzamara Trust musi wechitatu.
Itai Dzamara anozivikanwa zvakare ari mutori wenhau akasiya nyaya dzekutora nhau achinorwira kodzero dzevanhu. Muurongwa uhwo muchange muchiisawo here nyaya dzekutorwa kwenhau?
Ichokwadi, sekutaura kwandaita hatisi kuona nekutaura zvaItai semunhu akamira neumhare achiti vanhu vatadza kutonga nyika vana Mugabe kusanganisira naiwo vana Munangagwa kuti vange vachisiya zvekutonga nyika ino zvekutungamira nyika ino. Tikutarisa Itai zvaakamiririra nezvaanotaridza kuvanhu vese zvichisanganisira izvozvo zvekutapa nhavo. So chinhu chishangewo chiri chimwe chemadonzo etrust iyoyi kuti pese pane chinenge chichiitika tichangewo tichitaurawo chokwadi. Sekutaura kwandaita tichange tichitaurawo zvatinoziva nechokwadi chatinozivawo kuti vanhu vange vachiziva kuti chii chiri kuitika munyika mavo, kuti vanhu vange vachiziva kuti vatungamiriri vavo vari kugona pasi kana kuti vari kutadza pasi. Ando chimwe chechinhu chichange chichiitwa neiyoyi trust.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura nezveurongwa hwekuparura Itai Dzamara Trust nemusi wechitatu. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende yeZANU PF pamusoro pemashoko ataurwa navaDzamara, sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo yanga ichinetsa kubata. Zvichitevera kutsakatika kwavaDzamara, dare repamusoro rakakomekedza mapurisa kuti aferefete zvakanga zvaitika pana vaDzamara uye kuti azivise dare iri zvaanenge awana mukati memasvondo maviri ega ega. Asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship asi anoshanda iye ari kuZimbabwe achiita iye zvekubatsira vasinganzwe munzeve dzavo anonzi iye audiologist Mushare Tinashe Nokwara. Mushare Tinashe Nokwara, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda nekuve pano.
Mungati imi zvii zvamawana iko kuno kuAmerica zvamunofunga kuti zvichazokubatsirai madzokera kuZimbabwe?
Chatawana mukuburikidza vatanga tinavo mamwe mayoung leaders kubva kune dzimwe nyika dzekuAfrica. Yatinoti networking, ma networks ndoatawana atinofunga kuti ndoanotibatsira kuenda mberi. Uye even yatinoti mentorship kune maAmericans atanga tinavo akaifurwa pamberi pane zvatinoita inini. Vanokwanisa kuziva nzira vachitibatsira kuti apaita so, apaita so. Ndozvinhu zvikurusa zvandikakwanisa kuona burikidza muchirongwa ichi.
Muri kumusha kuZimbabwe munoita mabasa ei uyezve chii chakaita kuti mupinde mumabasa aya?
Saka basa rangu randinoita ndere audiology, pachirungu ndinonzi audiologist. Saka ndinoshanda nevanhu vane dambudziko rekunzwa tichivabatsira nema hearing aids nema cochlear implants. Chakaita kuti ndide kusarudza basa iri ndechekuti mukukura kazhinji kana vabereki vachononge unogona vanongofunga kuti chingoita doctor chingoita zvakati, asi ndakanwa kuti padoctor apa panozogona kunetsa regai tichage zvinobatsira. Panga pane mumwe chete angari kukwanisa kupa maservices audiology muHarare. Saka kwandiri ndakafunga kuti saka vamwe vese vasina mari dzekupota vachienda kuIndia kana kuSouth Africa vane dambudziko renzeve vanobatsirika sei. Ndochinhu chikurusa chakaita ndifunga kuti aiwa regai nditsvage degree rekuti ndakadzoka rinokwanisa kupa impact mucommunity, nekuti machiremba tanga tinawo akawanda. Hema siso angari po akawanda, asi kune nzeve ndo manga muine vanhu vashoma shoma. Ndosaka ndakasarudza chirongwa ichi.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vechidiki nyanya madzimai, chii chaunofanira kunge uinacho kuti uite mabasa akaita seramuri kuita iri?
Iko zvino tine rombo rakanaka nekuti takatanga program paUniversity of Zimbabwe iyo yekudzidza audiology kana speech therapy kubva last year 2018. Saka navanhu pane vanoda kupinda mubasa iri vanokwanisa kuapply kuUniversity of Zimbabwe, vanotora mastudents abva A-level mokwanisa kujoina chironga. Patori neintake iri kutanga muna August September iko zvino, saka ndo dzimwe nzira dzavangatora.
Tombodzokera yedu kune zvamakadzidza muAmerica pasi pechirongwa cheYali. Mungatsananguriro vamwe here kuti muchavapakurira chii madzokera ikoko kuZimbabwe?
Zvatakadzidza zvanhu zvakati wandei. Saka chikuru chandingakwanisa kubatsira vamwe vangangoda kufamba munzira dzakadaro iyo mentorship yananchamboreva pekutanga, nekuti nyangwe ininiwo ndine vari kundibatsira ndinokwanisawo kubatsirawo vamwe vari kuda kuteera mutsoka idzodzo, nekungopawo mazano maviri matatu andikangokwanise konoti munhu ungaite sei uite uwane passion muupenyu hwako ukwanise kufamba wakadaro kuti kariya yako ibude zvauri kuta.
Pane basa iro rira munoita rekuwanikwa muchishanda nevanenge vasinganzwi, munhu angaziye sei kuti ane dambudziko iro rekusanzwa uyezve zvinokonzerwa nei?
So kazhinji takabvira, nekuti idambudziko rinobata chero munhu mazera ose handiti. Saka takabvira pane vana vamwe vanozvara vatori nedambudziko iroro. Munokwanisa kuona vabereki kuti mwana asvika gore haasi kutaura chino kana mazwi ekuti mama baba. Ndozvimwe zvekuti vana mai vanokwanisa kuona kuti mwanangu anenge ane dambudziko. Even zvekuti dhoo rakavharwa zvine noise zvine ruzha mwana haatombopatikicha zvachose, mai vanokwanisa kuona kuti sei mwanangu pakaitika ruzha haatombovhundukewo panogona kunge pane dambudziko. Saka ndo mamwe masainzi angatarisirwe pavana vadiki vokwanisa kuti mwana aonekwe kuti nzeve dzake dziri sei. Vamwe ndezvekuti nzeve dzinenge dzichirova kubuda hurwa kana mvura, kana dzichisvita kakawanda dzinosvika pakuzoti dzinokanganisa kunzwa kuti dererei mbichana. Saka makakwanisa kunobatsirwa futi kuchipatara zvinobatsira. Tazove mazera ekuti vanhu vakura, dzimweni dzenguva unoona pakuti pakataurwa uri kungoda kuti pese kuti vanhu vadzokorodze zvamukutaura. Ndo imwe saini kuti pamwe nzeve hadzichanyatsonzwisi semanzikiro hadzaita kare. Ndo saini iyoyo imwe nenge iripo.
Kana pane vanenge vari kuda kushanda nemi kana kuziya mabasa amuri kuita vanokuona ipapi.
Ndiripa Facebook. Pa Facebook munondiona nezita rekuti Tashe Nokwara, so TASHE Nokwara ndo zita randinaro pa Facebook. Wanokwanisa kundibata mu inbox tono tingabatsirana sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda imozvare tinashe Nokwara kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu cheWomen's Forum.
Gamchira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemunyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere avo vatitsika pano pamastudio edu muWashington DC. Vachere mumwe wevana veZimbabwe vakakwanisa kunge vachipinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship icho changa chichiitwa kwemasvondo matanhatu. Tinogamuchirai nemufaro vachere.
Ndinotenda zvikuru vaJonga Kandemire nekuva pachirongwa chinoshi.
Vachere, vakawanda vanoziva kuti imi muri murairidzi asi nhasi tiri kuona muri muWashington DC. Chii chakusvitsa ikuno?
Chandisvitsa kuno kuWashington DC inyaya yekuva murairidzi iyayo, murairidzi wekumaruwa. Asi mabasa andinobata anoenderana nekuda kuona kuti dzidzo yedu munyika inge ichienda mberi, dzidzo ichibudirira. Saka zvandoita izvozvo ndizvo zvakaitawo kuti ndinge ndichirekonizwa patakaitawo maapplication ndikaselektwa pachirongwa ichi chinova chakaapplywa nevanhu zviuru nezviuru zvakawanda muZimbabwe. Asi vanhu 42 chete ndo vakakwanisa kubudirira. Saka ndinofara zvikuru nezvandinoita uye zvaita kuti ndisvike muno.
Tichitarisa basa renyu semurairidzi wekumaruwa, zvii zvamungati zvikuru zvamakadzidzawo muno muAmerica? Tichiona kuti zvikoro zvizhinji zvemuAmerica zvinongoone mararamiro anenge emumadhorobha kana emumaguta. Hakuna yatingati setup yakafanana kana zvakafanana nezvamune muchirarama muri sevarairidzi vekumaruwa kuZimbabwe.
Chokwadi ichocho Vakandemiri, zvikoro zvemuno hauone musiyano wekuti ichi chikoro chekumaruwa here kana kuti ichi chikoro chemudhorobha. Zvakafanana nezvatinoona kumusha kwekuti unoona tsona kuti ichi chikoro ndechemumaruwa, ichi ndechemudhorobha. Nekuti ukatarisa kumaruwa kumusha tinoti vana chavo pasi pemuti vanogona kudzidza. Tine zvikoro zvimwe zvakauya masatellite school zvaingochinjwa kana mabhani efoge gaya kunzi chatowa chikoro munzvimbo dzakaitwa maresettlement. Saka hatina yatinoti definition iri clear yekuti chatinoti standard school chii, asi kunoku zvikoro zvakangofanana. Saka ndakadzidza izvozvo kuti zvikoro panofanira kunge pachiitwa government inofanira kuita yatinoti Educational Equalization Fund yekukwanisa kuupgrade marural schools kuti ange aine same status nemaurban schools zvekare. Uyezve tikadzidza kuti zvikoro zvekunoko zvine curriculum yekuimpower vanhu vari muarea imomo zvinozokonzera development in those areas. Saka vanodesigna curriculum yavo waro une education inounza maskills kunzvimbo munharaunda iyoyo. Uye education yavo vano provider iri kukata not necessarily for academic but iri kuimpower panyaya dzemaskills. Munoona kuti takasvika pane imwe nzvimbo tikaona kuti vanhu vanenge vari maschool dropout vanotrainwa maskills ekuti they can become even engineers. So all those things ndozvimwe zvatokwanisa kuti tizvise mucurriculum yedu. Curriculum yedu yofokasa nenyaya yemaskills. Curriculum yedu yofokasa also nenyaya yedevelopment yeIT, but IT yachone inokwanisa kugoneka kana infrastructure ichikodzera. Saka kuinvesta in infrastructure zvekare, nekuti tine vana vakawanda vane potential but havana mukana iwo, nekuti havana access yekuita zvinhu izvozvo but vanenge vaine potential. Saka tofanisa mafacilities anoita kuti education yemumaruwa inge ichikwira.
Tinoona kuti makawana mukana wokunge muchisanganawo nevarairidzi vamwe vari muno muAmerica nemasangano akasiyana-siyana vanomirira varairidzi vemuno muAmerica. Pane vamakaumbawo here hukama navo wekuti remangwana vanogona kubatsirawo sangano renyu kana kubatsira zvikoro zvamunenge makasarudza kuti daitawanawo vanobatsira chikoro chakati?
chichokwadi chocho takasangana nemasangano anomirira varairidzi akati wandei zvikoro zvandakaendawo ndichitaura nawo nebasa rangu randinoita ndakadzidza zvakawanda kune vanomirira varairidzi kuti pari zvino tichatoitawo work on collaboration wotiwo mamwe maticha anombouyawoona kuti zvikoro zvedu tozvifambisa sei mamwe maticha anouyawo kuno kwekumusha achionawo kuti vanozvifambisa sei zvotibatsira izvozvoizvo kare kuti tikamaexchange programu iyayo anotibatsira kuti vachavawo nezvimwe zvavachaappreciata kunoku vanonoimplimendawo uye vachavawo nezvimwe zvavanoappreciataku vanonoimplimendawo so far ndoda kuti ndikadzokera zvekare ndinolinga mamwe maschools neKansas State University so that vanokwanisa kuita mareciprocal exchange as well and then in the materials of learning development yescience yemastem areas kuti vanokwanisa kunge vachivabatsira sei Kansas University zvekare takataura nayo kuti inge ichibatsira maticha kumaruwa kwatinobva kuti vakwanise kuwana access yeonline education vari kumamisha and wakati izvozvo tokwanisa kuzvifacilitata saka zvimwe zvezvinhu zvatakawana izvozvo mutrip inoi
aiwa tinotenda zvikuru vachere nekuwana mukana wekutaurawo nesu pachirongwa chedu
ndinotenda zvikuru vakandemiri
manga makateerera kumunyori wesangano revarairidzi vekumaruware amalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ varobson chere muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonika nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
tochienda kuna michael kariati achitipa mitambo yatambwa nhasi
chekwata ichi chasvetuka chicken in ne caps united ndokuenda pachinhano chechipiri pasi peFC platinum zvitevera mitambo yeleague yatambwa nhasi rhinos yarwa mandika diamonds 2-0 ndokupinda mapoints makumi matatu mapoints maviri chete pasi peFC platinum iyo yaita mangange 0-0 ne caps united mumandava stadium FC Platinum yaramba iri pamusoro petafura nemapoints makumi matatu nemaviri asi mapoints ayadonhedza pamusha aya ane njodzi kunyanya mukupera kwemwaka asi Caps United yakudubuka zvinotyisa sezvo yave pachinhano chechina pasi peFC Platinum Black Rhinos neChicken Inn uyezve matambiro airi kuita haasi kupa chivimbo kuti inoramba iri pairi Magreen Machine ave nenguva achitatarika zvekuti mumwe mutsigiri wavo vaLazarus Chikona Mombe vanoti chikwata chavo chiri kuda kugadziriswa zvakasimba kuti parambe paine maroto ekutora mukombe
Team haina kumira musha zvachose it needs to be revamped defense strike force in the
Dynamos yatora point imwe chete mumutambo wayo netriangle uyo yaita mangange 1-1 ndokutadza kudarika ngezi Platinum Stars iyo yadambura Harare City 2-0 neZPC Kariba iyo yakunda Hwange 2-1 asimurairidzi wavo Tondera Indiraya ari kufara nekusimuka kuri kuita chikwata chake
tira kuramba tichingoenda mberi tiaramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi
Dynamos yaimbove pazvikwata zvairwira kuramba zviri muPremier Soccer League apo Ndiraya akapiwa basa reurayiridzi kwadzingwa Lloyd Chigove. Herentals neBlue Chiefs dzaitawo zvekare mangange 0-0 mune mumwe mutambo wanhasi. Nezuro Mushowani Stars yakakunda Yadha 1-0. Mitambo yePremier Soccer League inotevera irikwewo musi wechitatu apo Chicken Inn iri kusangana neTel 1 Highlanders ine chapungu. Asi mangwana nzira dzese munhabvu dzichange dzakananga kuBaba Field Stadium uko chikwata chenyika cheMauritius chiri kusangana neMauritius mumutambo weAfrican Nations Championship. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa, tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla zintathu kuNcwabakazi 2019 mukeftube. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority izikhuphule intengo yamafutha ezimota. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilupani istedale lepalamende.
Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle esibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle esibili, nakukabi mbodlane.
Luyaphumelela uhlelo lokusenga inkomo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 litre ngelanga, ngathi nami mananzane. Ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters kunkomo eyodwa.
Izilwane lokhu ezithwalise nzima abantu ePlumtree.
Ihotsho zimotshile, zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kufethwa itwayi, zabuya zamotsha kwamakhulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota kulamalanga amalutshwane kusanda kukhutshulwa intengo yepetrol lediesel. IZERA ithi ipetrol isithengiswa nge-$9.01 kuthi amafutha ediesel asithengiswa nge-$9.06 kusilinganiso selitre. Ipetrol ibithengiswa nge-$7.47 kuthi ke idiesel ibiyi-$7.19 kusilinganiso selitre. Inkampani le ithi inguquko yentengo le idalwe indlela osokuhlawuliswa ngayo emngceleni welizwe. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zenkampani kahulumende. Abancintisa kukhetho lokudinga ozamela ilupani East edale lepalamende olwenziwe lamuhla bathi luqhubeke ngemfanelo, loba nje kukhanya kulabantu abalutshwane abavote kukhetho lolu. Amabandla ancintisayo akuqela ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele ZAPU iZANU PF lamanye athi abantu bavote ngokuthula kukhetho lolu olwenziwe kulandela ukubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayemele indawo le ekubandla elibusayo. Labenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Election Support Network bayakusekela lokhu, loba nje bekhala ngokuthi kukhanya bebalutshwani abantu abavotileyo. Umsekeli womgcini sidlalo wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi balabantu abaningi abahlolisisa ukhetho lolu.
IZESNI njengenhlanganiso ekhangele ukubana indaba zokhetho zihambe kuhle ilama-observer angu-62, kuma-polling station angu-62. Ama-observer lawa aqalisa ukuhamba kuma-polling station izolo, ngikhuluma nje khathesi. Lokhu ebekuma-polling station silama-stationary observers akhangele ukubana ukhetho luhamba kuhle. Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle sibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, nakukabi mbodlane.
Ilunga lebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi balutshwani abantu abavotileyo kusukela ekuseni namuhla.
Abantu kabaphumanga ngendlela kade sikhangelele ngayo kuyavota. I think i-total voter turnout iza kuba less than slightly below 50%. Wakutsho ukuthi khona amavota ambona ukuthi abantu bonke abavotileyo bazadlula ku-10,000.
Ibandla lakhe likhangelele ukuthi umnumzana Dalumuzi Khumalo uzanqoba kukhetho lolu.
Indlela esahlanyela ngayo ilizwi mbona ngani kuyavuka kusasa lokho okusayo. Udalumuzi Khumalo esengu-MP welupane East, akasekho umuntu okwanileyo engqondweni ongahamba ukuyavotela iZANU. Kutshengisa sobala ukuthi khona iZANU kakula lutho enganceda ngayo ilizwi leli. So ngenxa yakhonokho-ke njalo bese sikhangela le candidate yakhona yeZANU. Ngoku ngumfana nje utshona kuzidakelwa kulale bhawa, akula lutho ongakutshengisa ukuthi ngumuntu ongayamela abantu.
Kodwa ke umnumzana Belief Gawule webandla leZANU PF uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho lolu lapho kuncintisa khona umnumzana Mbongeni Dube.
Indlela
indlela okusetshenzwe ngayo le mihlangano kade siba layo le attendance yonke kade isenzakala konke kade kusenzakala constituents ama campaigns onke esiwayenzileyo iyakhanya ukuthi iZANU PF ibiseleli constituents liyana lokwana kusombuzo kusegcekeni but ngibe sengikhangela abangani bethu labana MDC Alliance hayi bebe struggle nje bebelwisa ukuthi bathole abantu khona ngale amamihlangano yabo vele hayi bingalabani.
Ugawule uthi ibandla le-MDC likhohlwe liphinde ngokunqoba endaweni le.
Bengakhuluma konke abakukhulumayo ukuthi i-candidate yethu untanga sibili ujaha lakodubeli lana liseselincinyane kodwa-ke abantu bayakwazi abakufunayo. Uvele umfana obevele active kakhulu ephathini ebeku-National Youth League. So akumangalisi kakho mutsha futhi emsebenzini wesizwe lo. Ijaha nje liseselincane kodwa-ke livele ligwibe likhona endimeni. Akumangalisi khona ukuthi vele abantu bayamthakazelela.
Amanye amabandla akuqela eleMthwakazi Republic Party lawo akhangelele ukuthi azanqoba. Umnumzana Bheki Nhlalo Ndlovu webandla leli uthi abantu bayabasekela okumangalisayo.
Uzonqoba ubaba uShaba laphana eLupane ngoba umsebenzi siwenzile sibili okukhampena lapha okutshengisa ukuthi labantu bebesijabulela kakhulu so sibheke ukuthi siwile laphana eLupane kube yi-sitiyeti yokuqala okuyangena ephalamende.
Ngala ndaba lokuthi maningi amabandla aphikisayo ancintisana lele ZANU PF kukhetho lolu.
Siyakuzwa bakhala ngamavoti ngoba thina si-MRP vele i-agenda yethu ihlukile kulala amanye amaphathi. Thina into esiyilwelayo ayifanda wonke la amaphathi lawo. Imeseji esiyiphetheyo thina esiyiphathela abantu yimeseji entsha engakazi ikhulunywe ngoba laba abanye bakhuluma ngokukhipha izanu, izanu ikhuluma ngokunye. So thina sikhuluma ngokuzivusa kwethu as abantu bemathebeleleni.
Isikhulumeli sebandla lezaphu ezansi yelizwe leZimbabwe, umnumzana Patrick Ndlovu, laye uthi bazanqoba.
Sisebenzile singenile phansi akhuluma labantu sathemba kathesi abantu bakithi banazelele ukuthi nxa bevota abangavoti ngonaka bangavoti okokulwa abavoteli ingqubela phambili bavoteli bandla elingqubela phambili ngathi umbele i-historic track record or a development ibandla lakhona ezapho.
Uthi okuhluphayo ukuthi amabandla aphikisayo kawamanyananga kukhetho lolu.
Zame ukubuza nabafowethu ukuthi sambaneni ngathi wakhathi sisijayo isikhathi kodwa ngiyathembisa ukuthi ulolu khetho oluzayo lolu lokhu esikwenzayo ngasese ngitsho sangavume ukukhuluma ngakho lapha kumedia kuzabe sokule mpumelo ezwayo sibili ukuthi iZANU PF yathola abantu bebambene.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba ukhetho lolu olugqitshwa kusihlwa namuhla. Kukhangelelwe ukuthi amavoti azabalwa ngesiphangiphangi impumela yethulelwe uZulu ngesonto ekuseni. Izakhamizi ze-Irisville esabelweni seMatoreni South zithi luyaphumelela uhlelo lwazo lokufuya inkomo zochago oluphathiswa inhlanganiso ye-Feed the Future. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu luyaphumelela ngoba abalimi sebesenelisa ukuthengisela uchago eMzingwane Milk Collection Center. Abenhlanganiso eyasungula lolu hlelo iFeed the Future bathi inhloso yokufundisa izakhamuzi ukuba zenelise ukuba ngabalimi abalobungcitshi bokuyafuya inkomo zochago lezenyama bezithuthukisa ngasikhathi sinye betholisa ilizwe inyama lochago. Umnumzana Maynard Chirima wenhlanganiso eyeFeed the Future uthi bapha abalimi ulwazi lokufuya inkomo zochago.
Those farmers are being trained on dairy management but using their beef cattle. It improves the productivity of the beef cows but it also equips the farmers.
Abalimi bayafundiswa ukusenga uchago kodwa besebenzisa inkomo zenyama. Lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo yenze kuhle njalo uhlelo lolu lupha abalimi ulwazi lokuba ngabalimisi bochago ngenkomo abalazo. Sibona engani abalimi baluthathela phezulu lolu uhlelo kuthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebengabalimisi abakhulu bochago asebengezelela kabanzi elizweni ekutholeni uchago.
Unkosikazi Soneni Ncube ongomunye wabalimisi uthi sesenelisa ukuselela imuli yakhe ngoba ethola inzuzo ekuthengiseni uchago.
Mina ngiyabonga kakhulu kwabe Feed the Future ngoba
yibo abasifundisa ukuthi inkomo zenyama ziyavuma ukuba zibe ngezochako. Lamuhla sesingabasengi abakhulu abathengisa uchako ngenxa yalimfundiso. Imuli zethu azisalwazi udubo ngoba siyathola imali zethu every 2 weeks esasizingazitholi ekuqaleni. Thina indlala asisayazi.
Omunye wabafuyi benkomo zochako unkosikazi Nokuthula Moyo uthi umsebenzi wokufuya inkomo zochako kasiwo wabesilisa kuphela kodwa labesifazana bayenelisa ukuwenza.
Ukuba umlimisi wochako awusomsebenzi kababa, umuntu ongumama uyenelisa ukugcina inkomo mhlawumbe ezingcono kulabo babo. Thina sikhona lapha singabomama kodwa sesithola imali yethu ekubeni ngabalimisi bochako. Asisabuyeli emuva ngoba sesikwazi ukuthi inkomo ziyakugcina. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi asekeleni ukuthi sihlale sikhangelele kubo baba lathi senelisa ukuphilisa imuli zethu nxa singabasengi benkomo.
Omunye wabalimi unkosazana Beauty Dube uchasisa ngokuqala abakwenzayo lolu hlelo lokuphakama abakwenzayo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi lami mananzami. Ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters okunkomo eyodwa. Khathesi ngileziyi-4. Isifiso sethu ukuthi uchago lwethu lungapheleli eUmzini 1 Milk Collection Center. Kodwa lathi sithengise. Sithengisele i-dairy board yeZimbabwe. Sibe ngabalimisi abakhulu. Sibona lokhu kuzafezeka. Ngoba nanku sesathengisola. Umahluko omkhulu usukhona empilweni zethu.
Izakhamizi ze-Irisville eMzingwane sezingene kuhlelo lokuba ngabalimi bokufuya inkomo zokusenga uchako. Bathi inkomo ingabalethole sebeyivalela ingasayi emadlelweni lezinye bayiphe ukudla okwenza ukuthi yehlise ngamandla ukuze benelise ukuthi bayisenge. Bakhangelele ukuba ngokuhamba kwesikhathi banelise ukuthenga ezochako inkomo ukuze benelise ukuthengisela iZimbabwe yonke. Inhlanganiso yeFeed the Future eyiyo eyasungula lolu hlelo ithi iyajabula ngoba izakhamuzi zayamukela kuhle lolu hlelo njalo kulezithelo ezibukekayo empilweni zabalimi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Sokuyisikhathi sohlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni sakobhutshe ePlumtree lapho kulezilwane eseziqede izifuyo. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Christian Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yabonga baba Nkomo, linjani ndani ngapho?
Hayi siyaphila Dube, singabuza lina elisebunzimeni obungaka.
Hayi siyaphila Nkomo, hayi akukabi lento embi nje engathi vele labantu. Okubuhlungu nje izifuyo nje eziphelayo baba Nkomo.
Abazingeli bogatsha lwezendle abake bafika baphelele ngapi?
Bacina bebuyelile emuva ngokuba izilwane lezi zase zike zaphuma. So kutsho ukuthi labo badinga bayehluleka bacina bebuyele emuva kanti zizaphenduka.
Sezidale umonakalo onganani ekuphendukeni kwazo sikhuluma nje?
Omkhulu kakhulu baba uNkomo nje osekuzisa ubuhlungu ukuthi abantu abayibo abawonakalelwayo abaselasho isifiso sokuthi mhlawumbe izifuyo zabo zipublishwe ukuthi uhamba njani. Like ukuthi mazi yabe zitholakalela ezivele khona basela isifiso sokuthi khona abantu bashuthe izithombe ukwenzela ukuthi kuboniswe mhlawumbe abantu abangasiza ngoba bathi kufana lokuthi nje kuyakungani kuyadisplaywa izifuyo zabo. So haya kusabathokozisa.
Zihlasele kobhutshe langapi kahle kahle?
Kahle kahle ziqale esigabeni sikababa uMakhulela zasuka kuba umakhulela zabuya zazohlasela khonapha kwesikabhuche endaweni okuthiwa kukopembe emfuleni khona lapha kuba mhlohle.
Nxa lihlanganisa umonakalo wakuqala lwakathesi izigaba zonke lingathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki?
Ziningi kakhulu okungakuthi singabala mpela size sefike ukuthi singathi kubo 40 something ngoba irhotsho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusetwayitwayi zabuya zamotsha kwamakhulela zabuya zazomotsha khona lapha kobhutsho wakhathesi.
Phakathi kweviki like lahlangana labekhansili batheni bona?
Bathembisile ukuthi hayi balamathimu abakhulumisana nawo mhlawumbe ngabe mathathu or ebe adlule ebe kubo 4 angakwanisi ukuthi azoncedisa khona lapha elokuzeni esigabeni. So lathi sasesicela ukuthi hayi makhe bekusenzeka sicela ukuthi becele ukuthi abantu labo befike isikhathi sisavuma ngoba into lezi zimotsha every day.
Kabachongo ukuthi bengafika nini?
Kube nzima ke ukuthi beliqambe ilanga ngoba sigqugquzele impela sancenga ukuthi mhlawumbe singathola ilanga ukuthi bangafika nini. Basebesithi hayi abangeke besinikeze ilanga. Into abangasithembisa yona ikuthi abantu bazabuya njalo okufanele sikwenze iganga lethu leli likhulu lilikhulu linjalo lenkomo zigcwele iganga lonke. So kudingekayo ukuthi izifuyo ziqoqwe zivalelwe kodwa silovalo futhi zona hayi abantu sebeqalile ukuqoqa kodwa silovalo ukuthene ekuqoqeni kwethu izifuyo lezi kuzayenza ukuthi mhlawumbe inyamazana lezi maziyazi zingasatholi kudla egangeni emfuleni kuzayenza ukuthi zilandele zizozama khona ngaphe lokuze namakhaya. So silovalo lokuthi yikho lapho singathola khona ingozi ngoba labo bayatsho ukuthi hayi ezibeku masesike sadla idonki kuyabe sekuseduze ukuthi singadla lo muntu.
Kungani kunjalo Dube? Inyama yomuntu le donki kuyahambelana yini?
Khona lapho ke babunkomo angeke ngikutsho kangakho. Engingakutsho yikuthi ngoba abantu eyade sikhuluma labo labade sikhulumisana labo ngabantu abazi kakhulu ngazo izinyamazana. Yiyo into abayitshilo yokuthi hayi ezilongu sesike sadle idonki sekuseduze ukuthi sidle umuntu. Kutsho ukuthi kulokhu hambelani ezinyameni lezi yomuntu le donki.
Hayi isiyabonga Dube.
Ngiyabonga Nkomo.
Hayi kwanele zakhamizi emakhaya olivalelisayo ngontunga milinkomo Nkololo gwana wa matukanduna.
Siyabonga kulenge ntunga milinkomo okwamanje singene kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane womhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sakobulawayo sihlaziya umumo okhona kulezi nsuku.
Umumo wezimbabwe lapha akuna nto esikayo njalo into ezilokhu zisuka worse and imali yangikhona ilokhu iluza ivalu even ezigqinto sesiba lama-shortages like obozinkwa laba basabonakali time yasica ama-batteries kula malayini ama-qes and lama-endless qes yona la yama-fuels and hhayi zodwa khanya ngani i-china lizihlahla lo baba la
ye manje nxa usithi wena kula ma-qs lani khona okwenzakalayo intengo yona ikhwela njani? Iyakhwela yini nsuku zonke kumbe sokwami ukukhwela?
Intengo iyakhwela sibili nsuku zonke sibili. Iyakhwela nsuku zonke sibili. Like for example njengalaba abanakhaya laba utshwala labo ukhwelile so siyakwazi by tomorrow kuyakhwela almost every week siyabe sekukhwelile every week siyabe sekukhwelile kwizinto kwangikhona. Ngikuzimisa nange exchange rate yangkhona i-US dollar manje.
Bona behamba yini abantu emabhawa lanxa utshwala budula?
Ah, abantu sizalithwana sibili bona 1-1 qoqo ngenxa beholile nje khona ukuwama RTDS nje lepho ukuthi bengisizungu. Ngathi cha kodwa kuyabe kunezikhala sibili balithwane sibili abasibonakale napha.
Manje bona abantu bathini ngalokhu sibonile bake bazama ukutshengisela kodwa kungani akusekho lokutshengisela lokho akusakhanyi. Bathini abantu nxa usizwa lapha emgwaqweni?
Abantu khanya lapha into ekhona khanya ngani sekumele isignal elokuzenini ema-trade union khona la akhangele izikhalazi zabasebenzi ukuthi khona enge-trade union ingaphongi ukuthi khona abantu be-stay away. Ngathi kungaba ngokunye, ngathi kuqalisele khonapho nje.
Kodwa ubona bengahamba yini abantu bengayenza i-stay away yakhona leyo lokuthi ubona ngani ngaphumelela?
I-stairway this time ngibona izaphumelela ngoba ikhanya ngani izabacombined ne-opposition party le-MDC of which vele abaningele kube nengele khona ukuthi khona i-MDC ingakhuluma ukuthi khona angcono ukuthi singene kuma-street protest nakuma-stairways kungaphumelela sebele kakhulu.
Manje intengo yona leyi othi ikhwela nsuku zonke, abantu baphila njani? Asithi umuntu uyavuka ekuseni lisiyatshona kuyaba sekuhambe njani?
Abantu ukugijimisa nale price nale ekhwelayo, ungayiluthenga vele kukhona emashopu khonapha ukudilizelwa ngosakuzuzi. Abanye sebethenga ngama-black market sekukhwelile futhi phezulu khonapha, but vele into yangikhona ayi samanezeki sibili ngokuyo ngokukhuluma isiqiniso.
Lo-ke ngumnumzana Raymond Phiri, isakhamuzi sakoBulawayo, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilali.
Siyabonga kakhulu Chris Gande. Singene kathesi kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana uTilius Banda obona ngeziphathelane lokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usichasisela ngomsebenzi abawenzayo.
Ikakhulu esikukhangeleyo amathuba alinganayo kwabesilisa labesifazane, kodwa sikhangele kakhulu ukuthi omama yibade besasalele emuva, ikakhulu ukuthatha izikhundla ngathi ku-community leadership njengoba thina siyi-resident association, lokuthi bephatheke kuma-decision making awesigaba, lokuthi bebezazi vele zona inhlelo ze-service delivery ngoba zithinta ikakhulu bona omama. Silama-meetings esiwayenzayo kumawadi, kathi sibe sile program e-gender lapho sithi each ward kumele ibe labomama abayi-10, labobaba abayi-10 abasebenza beku-gender portfolio. Sesikwayenzile kuma-ward afika 7, i-ongoing program. Sesizayenza ama-training ukuthi bezwisise ukuthi nxa sikhuluma nge-gender sikhuluma ngani, nxa sikhuluma nge-participation sikhuluma ngani. Sikhangelele ukuthi sizahlanganisa ama-ward wonke ongu-29, ama-2020 lawana, sibe lo mhlangano omkhulu lapho abazatrainwa khona, bebuyele beye-cascade information. Ekade sikukhangelele ukuthi ama-gender issues ayasalela emuva ku-community ngoba omama baye becabanga ukuthi ezinye izinto azilancedo. Engingakuthi ngomzekeliso lapho ekade sibhoda khona, besinxa sesixoxisane labobaba labomama, siyethwela ama-issues wethu kwezinye indawo kulezi kole ezikhatshana, kule ndawo koBulawayo engingalinganisa ngo-ward 17, ilokitshi elidala kakhulu elilokhu elingekabi leklinika esala kuqalelwa ngamalokitshi ayakhiwa kathesi.
Ngebizo iliphi lelo lokitshi?
Niphumula North, hamba le Perry Urban kubo estate Methodist.
Manje abesilisa libona bephatheka yini lapha kuhlelo lolo?
Hayi, kuba nzima kwesinye isikhathi, uyathola beyi-30% kumbe beyi-40%, mathathu nje amawadi lapho esathola kuyi-50-50.
Kahle kahle liyabe libafundisa khona?
Ikakhulu thina nje sikhangele kakhulu nge-service delivery, siyabe sibafundisa ukuthi kumele bephatheke enhlelweni zesigaba kule ndaba zama-3% retention. Omama labo bephatheke, kungabi ngobaba kuphela abathatha izinqumo ngokuthi 3% retention iphenduka izoyenzani esigabeni, imali liyani ephendukiswa esigabeni ukuthi izosetshenziswa kuntuthuko yesigaba.
Kulo hlupho lokusilela kwamagetsi, kwesinye isikhathi lo hlupho lokusilela kwamanzi, lukhathaza kakhulu baphi, abesifazana kumbe abesilisa kumbe libona bencedisana?
Hayi, omama ayibabaphatheke kabi kakhulu. Ngoba le mpilo zabantwana abangamankazana sezisengozini ngoba bayangena egangeni besiyadinga zona inkuni. Liveli idolobho lona lingela nkuni okufaka impilo zomntwana oyintombazana engozini. Iyahlukumeza ikakhulu omama ngoba obaba isiba baphatheke into enzokupheka. Nxa amagetsi engekho omama bahlukumezeka kakhulu ikakhulu lapha emalokitshini. Ibalimaze futhi omama ade bezincedisa abanye bepheka izinto bezithengisayo. Sebehle balimala. Kwezomnotho ukuthi bekwanise labo ukwenelisa ukuziphilisa.
Kodwa zona inkuni lezo bazithola yini, benzani?
Akukho lula. Abanye bathola sibili ukuthi umuntu usepheka ngamagabha ama-plastic lawana. Okuyukuthi nxa ishisa i-plastic lana kulamanye ama-plastic athi angatshiswa aletha imikhuhlane ebantwini. Akulula ebantwini abangomama.
Loliyana uhlupho olwake lwakhathaza olokulahla kuhle impahla zabo mama zokusebenzisa nxa besesikhathini, lama-diapers.
Ama-diapers lokhe egcwele indawo yonke kakhulu. Sikhulume ngakho kakhulu komunye umhlangano labo mama. Sibakhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi belungise imfihlakalo yomntwana bengayilahleli indawo yonke ngoba kathesi kobulawayo ubulawayo besenelisa ukuthwala amabhimiviki yonke ukuthi kabavuthelele befake emasakeni bekhiphele phandle. Kodwa hhayi, kukhanya abantu kusabehlula.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Otilius Banda okugatsha olubona ngokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Le yi-Studio 7 esilisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors kusasa linqikelana lele Mauritius eBarberville Stadium ngobulawayo kumdlalo weAfrican Nations. IZimbabwe Warriors yanqoba iqembu leMauritius 4-0 emdlalweni wokuqala eMauritius ngeviki ephelileyo. Kusenjalo, ijaha elilabazali abadabuka eZimbabwe uJordan Zemura usedlalela iqembu leBournemouth FC eleBhilitane. Udlale namhla iqembu lakhe lidlala lele Lyon emdlalweni wokuzilolonga. Lezwela ke umculo omnandi okwalapha umajiphela. Singakehluka nothi sikhangele ngamafitshane indaba bezikhokela namhlanje. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority of Zimbabwe ithi isikhuphule intengo yamafutha ezimota. Ipetulo isi $9.01 kuthi idiesel isi $9.06. Ipetulo ibibiza i $7.55 kuthi idiesel ibi $7.22. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilupane isitetale lePhalamende. Luyaphumelela kakhulu ke uhlelo lokusenga inkomo. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.